Chirwere cheCOVID-19 chapararira. So masymptoms anofanira kutariswa nevanhu kuti vafone manumbers ekuti vanotestwa. Ndo anoti kana munhu achikosora, chiwana achizarirwa, achipisa miri, temperature, kana kupisa nokupindwa chando, kutonhorwa, kana kurwadziwa nemiri yese, kana muscles kana majoints achirwadza. Nedzimwe nguva vamwe vanogona kutanga kungorutsa kana kuita diarrhea, kana kuti vamwe vanoona vachiita tinoti loss of taste or smell, vachitadza kufema, vachitadza kunhuhwidza zvinhu kana kutesta chikafu, vanenge vakuto vasakwanisa kuita izvozvo.
Vanenge votsvaga rubatsiro kupi chaizvo?
So vanofanira kuti vafone number ya 2019 kuti kana kufonera chiremba wavo, taura naye pafoni. Ngavarege kuenda kuzvipatara, vanotanga vafona kuti vaonekwe, vataurwe navo pafoni, vozoudzwa zvokuita kuti vanotestwa.
Ko, kana munhu azarirwa zviya zvekutadza kufema, Dr. Chirega?
Kana munhu achinge aona kuti ari kutotadza kufema kana kutaura, vanofanira kuti vashedze ambulance, kana kuti vari kutozarirwa chest pain, vari kuzwa kutsimbirirwa pachest pavo, kana kuti vakatadza, vanga vakuta confused, vato dizzy, vasazivi zvavari kuita, vanofanira kutokurumbidza kufonera ambulance. Kana even vakutadza kufamba kana kuita chomabasa, vanofanira kufonera ambulance. Kana vakatanga kuona vamuromo yavo yakuita blue kana mafesa vakuita blue, vakuzarirwa futi, vanofanirwa kuti vafonere ambulance nokukasira.
Izvi ndo zviri kuwanikwa here muvarwere vakawanda veCOVID-19, Chiremba?
Vazhinji havamboita masymptoms akawanda akadai so. So vazhinji vachange vachigara kudzimba vasingadi kuenda kuchipatara, pasina need kuti vaende kuchipatara. So vanonga vagara kumba, vanoudzwa kuti vaite self-isolate, vanofanira kuzvitsaura kubva kune vamwe kuti vasatapurire chirwere. Asi kune avo vanenge vakudzimbirwa sezvandataura kudhara izvo kuti vanofanira ambulance, ndo vanenge vakuda kuenda kuchipatara. Vasvika kuchipatara ikoko, kazhinji kazhinji chavanenge vachitarisa, vanenge vachitarisa kuti vaone kuti vari kuwana here oxygen yakakwana.
Oko, kana vasiri kuwana mweya wakakwana kana kuti oxygen, chii chinoitika?
So vanogona kuiswa paoxygen yekungopiwa tube yeoxygen vachifemeswa naizvozvo. Vazhinji vanongoita zvakanaka, vazhinji havatomboda kuzobatsirwa nemushina. Vashomanini vanozodawo maybe havachakwanisa kufema vega, vakuda mushina inonzi ventilator. Ventilator mushina unobatsira vanhu kuti vafeme, ndowandisinga wakudiwa. But vashomanini vanozodawo zvakadaro, vazhinji vanonge vari vazhinji havatomboda kuya kuchipatara.